tinokuda kuti mafuta kufambisa kuitwa zvetabvunza vashandi kuti tingaita sei nekuti transport kuno kuyakwira zvisingaiti kubva kuchitungiza kuenda kuHarare vanhu vanga vachikwira nhasi vaikwira $5 kuuya muHarare kudzoka $5 saka tirikuona kuti $10 pazuva zvinoreva kuti mari yese inotambirwa nevashandi yaakuteerera kutransport vashandi vazhinji vanotambira ma$200 nema$300 neti dzavo saka transport yaakutora $200 saka zvaratidza kuti hapachina chekuti tirambe tichingoenda kubasa hapana chiri kubuda saka vashandi vati vari kuda kuti varamwe basa isu tobva tatora danho iroro kuti nyika yese ndairamwe basa kubva musi wemuvhuro kusvika musi wechitatu tichizounganazve toona kuti toita danho ripi after that
asi munoona here vashandi neveruzhinji vachipinda mudanho iroro rekurangwa mabasa nekuti mazuva apfuura dzimwe kurudziro vanga vasingapindi madziri
tinotenda kuti iko zvino nekuoma kwaita zvino havana imwe nzira vashandi hatina choice chiringodiwa chete ndechekuti tirange tichikurudzirana navo musi wekutanga vamwe vangatanga kuumbofunga zvakawanda wanda asi charamba tichivakurudzira asi tinotenda kuti kubva musi wechipiri kubva musi wechitatu nemamwe maechino chitatora kuenda mberi vachange vachiungana nyaya iripo chaiyo chaiyo ndeyekuti vashandi vane zvinhu zviviri zvavanofanira kusarudza sarudzo mbiri yekutanga yekuti vasiye zvazviri zviri izvo vofira mudzimba nenzara votadza kuendesa vana kuzvikoro votadza kubhadhara marendi kana mvura kana magetsi votambura kwazvo nenzara chaiyo chaiyo mudzimba mune nzara kana kuti vomira pamwe chete vakabatana sevashandi voudza hurumende kuti izvi hazvichaita izvi ari kuda kuti tagadziriswe saka nyaya chaiyo chaiyo iri mumaoko evashandi vari kutambura enda vasi vashandi bedzi kunyange vana vezvikoro mastudent vari kutesharo mayunivhesiti kumakoleji nokuti isu tisinovabhadharira maschool fees saka nyaya iyi yaakuita kuti ivo vatadze kubhadharirwa maschool fees vatadze kupedza zvavanodzidza kunyange varimi chaivo vari kurima fodya kotoni vari kurima zvakasiyana siyana iko zvino ari kushandisa masetiraiza ari kudhura kwazvo asi pavachatengesa upuhwa marara ebond note kana RTGS
mamboedzawo here nzira dzokuti munge muchinzwawo kudivi rehurumende musati mapinda mukuratidzira kana kurangwa mabasa uku
tatonesa kutaura nehurumende kubva gore rakapfuura munoziva kuti kubva 2017 pavapinda vasati vamboona kana vashandi vaiona munhu wese vechitenderera nyika dzese vechiona vanhu vese mabhizimusi munhu wese akaonekwa asi havana kana zuva rimwe chete ravakaona vashandi takatoendako kuna ministri tikavakurudzira kuti dai vaita musangano weTMF saka paane more than 2 months iko zvino ndo pavanga vashuvira kuti tisangane nemusi wemuvhuro asi tashamisika kuti tisati tasangana mafuta akwiswa zvekuti kana hukuro dzasina hadzisina kana maturo chaakutongodiwa ndekuti vatange vadzikisa mafuta votaurazve kuti vashandi vatirwe mari dzavo nemakunotenga US dollar toona kuti tingachitangira ipapo kuenda kupi nehurukuro.